Mumu wa HD karukuita basarino ye murika munyika, ndilanko skuu ya ngepi, mugarewe kushamba, uyo akavamba sangano rurubatira vechidiki kusia zino daka, Relankos Drug Abuse Reintegration Facility.
Chakati pusha utitivure drug abuse riabu, inyaya ye mayuti edu anga parara mayuta, achisina future mayuta, achawana mabasa because of a drug. Saka takafura riabu yedu kunoko. Ndiova ta ita take in mayuthi, taka mainshieta mayuthi, taka tuande angari under drug, taka mabatsira. Apasipese patumafana kumira uti government ichaita. Ufichi wanaruku parara wachi wana teti chua wana tega tega mmaraini munumu.
Asilankos anote aisi nyore kutisangano rakaita serake, rirambe richibatsira narounda ya ari.
Tingatoti tiri under pressure, bozi. Munu wesa ni mwano waki ari affected ni drug mcommunity. Anonoka get every day. And pangupacha tukwanise kuramba tichitora wanu tichewa atenda. Azicha itanenye kutipate tichitra kuno kukulocation mcommunity medu. It's in 7 rooms house. Yatazo ngotena kutaa no guys let's tend this house. Inge iri imbayi kutitibatire wanu.
Sanganoreve chidiki re Zimbabwe Sunshine Group. Derimwe ririkuita sudadiso munyaya kurwisana nekuchinja kwemamiriro ekunze. Studio 7 yataura nemumwe wevatungamiri vesangano iri, Cliff Chivanga, uyo atsanangura basa ravanoita.
Basa ratiri kuita rakanyanya kutarisana nenyaya yekuti marara ange asingaonekwe samarara. Rakatarisana nenyaya yekuti tinge tichibatsira kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvichiraswa zvichizopedzisira zvaakunzi marara. Zvive zvinhu zvinofanira kunge zvichishandiswa zvichikwanisa kunge zvichipawo pundutso kuna avo varenge vachinge vachiwanikwa vachibata pazviri.
Cliff anoti vanhu vari kufarira basa riri kuitwa neZimbabwe Sunshine Group naizvozvo vachawedzera mwando.
Kune avo vatinoshanda navo vakatenderedza Zimbabwe yose, kune vakawanda chaizvo vanokwanisa kuti vange vachipupura kunaka kwezvirongwa zvatiri kuita. Izvo zvinova zviri kushandura kubata kwavo kwamaoko nekuwedzera mhando dzeyatingati income.
Mabasa anomwisa mvura ari kuitwa nevechidiki aya ari kuitika munyika ine dhora riri kupera simba mazuva ose, uye mitengo yezvinhu ichingokwira madiro. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki zvinoratidza kuti vechidiki vanokwanisa kusimudzira upfumi hwenyika ino kana vakawaniswa mikana yakazara. Munyori mubazi rinoona nezvenyaya dzevechidiki vaSolomon Mhlanga vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuedza nepesi painogona kuwanisa vechidiki mikana yekupunduka. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko kuchikamu chinoshanda nebazi revechidiki cheZimbabwe Youth Council vatanzikwa Guranungo vaudzawo Studio 7 kuti vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi vanogona kubatsirwa pachena nechikamu chavo.
Yes, nyika zviri kudai munyika, asi there are youth opportunities in mining, in agriculture, tourism, health, sport, arts and culture. So my youth iwayo vese vane mazvikwanisiro navasina zvikwanisiro vanokwanisa kunge vachipinda muzvirongwa izvozvo.
Vanoongororawo nyaya dzemabhizimusi uye vari mukuru wesangano reResearch and Advisory Services, Dr. Nyasha Kaseke, vanoti mukuoma kwezvinhu ndimo mune mikana mizhinji inofanira kushandiswa nevechidiki.
In act of fact, if you want to do a good business, muneta business kana nyika iri mumanyongori nokuti ndoo panobuda mikana ipapo. Kana nyika yanaka, munhu wese anenge auda kuita business, even vekunzwa anenge akuti ha munyika manaka tada kuita mabusiness. Yatinoti competition iyeyo inenge yakati wandei. Asi kana zvinhu zvine manyongori like this, ndopo kutanga ukangoona mukana chete kutanga kabusiness kako.
Dzimwe unyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuramba vachitsigira vechidiki ava kuitira kuti vawanewo zvinobatika zvavanobatsira nazvo nharaunda dzavanogara pamwe chete nenyika. Izvi zvinopa kuti vasaite mabasa erima akafanana nechipambi, kuba kana kushandisa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.